Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 27 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mangwana vakuru vedu President Mnangagwa vasvika kuno na President Masisi vauya futi kumaoni kuno uku. Saka mangwana vachange varichita chapupu maminista achisaina.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muBotswana kumusangano wekudyidzana nenyika iyi.
Tashandiswa nenhengo dzeParliament dzedu dzeMDC kugadzirisa mabills anozoenda Parliament anozotsetsira vamutemo kuti paitei zvakadaro.
Bato reMDC roparura urongwa hwekuvandudza zvinhu munyika. Mitumbi yevanhu vaviri vainge vadhirikirwa nemugodhi kushamva yoburitswa kubva mumugodhi uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuBotswana kumusangano wekudyidzana unoitwa mukati memakore maviri nenyika iyi kana kuti Bi-National Commission. VaMnangagwa vaenda kumusangano uyu nemakurukota anosanganisira remari muzvinafundo Mutuli Ncube, rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Kuri tinzwe nezviri kuitika kumusangano uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana.
Patinenge tapedza pachazobudiswa yavanoti community from kubvira kumisangano yatakaita takabvumirana mamemorandum of understanding angangosvika matanhatu. Pane memorandum of agreement I think ipapo as well.
Ndezvipi izvi?
Kuwirirana kwacho kunorenja kubva munyaya dzedefensi dzekudyidzana kwamauto nekushanda tese tichidzivirira avo vanounzvori hwokuuraya mhuka anonzi mapocha, zvichienda kucommunication, zvichienda kunyaya dzevana dzokuti kana vana vakange vawanikwa vasi unaccompanied minors, issues dzema deportations of minors, then tinewirana tine zvataitaurana futi panyaya dzemigodhi namadiamonds, kuma immigration tatine nhaurirano, mapurisa edu nekuchinjana vasungwa ndezvimwe zvaitaurirana izvozvo. Saka nhaura dzedu dzo dzakatikurei chose.
Ko, vatungamiri venyika muri kuvatarisira riini kumusangano?
Mangwana vakuru vedu President Mnangagwa vasvika kuno na President Masisi vauya futi kumaoni kuno uku. Saka mangwana vachange varichita chapupu maminista achisaina maagreement ediwayo nama memorandum of understanding acho.
Avanga vari munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vachitaura na Blessing Zulu Studio 7 vari kumaoni kuBotswana. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kumaodzanyembe kweAfrica rinoti riri munhaurirano nehurumende yeBotswana dzekutsvaga nzira yekupedza dambudziko rakasangana nezvizvaro zveZimbabwe zvirimo upoteri munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Pane vapoteri mazana matatu nemakumi manomwe kusanganisira vana vadiki vari kusika madziro munyaya yekuti vazvipire kudzoserwa kumusha muchirongwa chevoluntary repatriation vachiti kuZimbabwe kwakaberekera ingwe. Kunyange hanzo hurumende Botswana yaiti bazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi richavaita musengabere mushure mekudzosera vamwe vavo mazana manda nemakumi maviri kubva muna zviita kusvika pakati kwemwedzi uno, vapoteri ava vari kuramba vakamira semusambangwena. Muzvare Heinshin avanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reUNHCR vaudza Studio 7 kuti vari munhauriro nehurumende yeBotswana senzira yekutsvaga pundutso panyaya iyi.
Tiri munhaurirano dzakasimba, takavabudira pachena tiri veUNHCR kuti kudzosera vapoteri nechisimba kuchora kodzero dzevapoteri.
Muzvare Shin vaenderera mberi vachiti vapoteri ava vane makore anopinda gumi vari muupoteri pamuzinda weDuku refugee camp muBotswana havasi kufara nekuda kudzoserwa kumusha nechisimba, sezvo Botswana yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano chekuchengetedza kodzero dzevapoteri che-1951 UN Refugee Convention. Muzvare Shin vanoti nyika iyi inosungirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe upoteri, vachiti kusadaro kumbunyikidza kodzero dzevapoteri nokuti upenyu hwavo hunogona kupinda muna taisiireva kana vakadzoserwa kunyika yavo. Vachitsigira mashoko amuzvare Shin, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana vakaiso musi vanoti hurumende yavo haisi kudzosera kumusha avo vasiri kuda nechisimba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupotera amaitoendepi mvere chena vaudza Studio 7 kuti vakanzwa nerunyere kupe kuti sangano reUNHCR riri kutaurirana nehurumende yeBotswana kuti vatsvagirwe kwavangaendeswe.
Vari kutivo vari kumbonegoshieta panyaya yedu kuti tidi tigone kubatsirwa neUN nekuti yakaona kuti hatikwanisi kune vane makeses vasingakwanisi kudzokera kumba. Vakangotorawo manhamba emafoni namba edu ivo veUN vachiti kana vabudirira vachatishedza kuti topinda mumainterviews avo ivo veUN.
Vachitsigira mashoko amai mvere chena, mumwe ari muupoteri achibva kuZimbabwe uyo asina kudomwa nezita, anoti kupindira kweUNHCR munyaya yavo kwaunza kugadzikana muhana dzevazhinji sezvo hurumende yeBotswana yatidzikamei.
UN yenze raiti because ndo basa rayo ndozo inofanira kuita kwete kurara mumaofisi. Yeah, it's like kwachinja naivo vakuratidza kuti hai vari kutsha something. Hazvichafanani nekumashure.
Pari zvino paDuku refugee camp pasara vapoteri zviuru zviviri chete zvinosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe, Somalia, Uganda, Burundi nedzimwe nyika dzekumabvazuva kuAfrika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zesa yawedzera mutengo wemagetsi nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kutanga musi wa1 kurume. Asi vamwe vataura neStudio 7 vari kuchema-chema kuti Zesa iri kungowedzera mutengo wemagetsi asi magetsi acho asiri kuwanikwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZesa waFlood Gwasira.
Pane tarisiro yekuti magetsi anofanira kunge achikwira kubva musi wa1. Chinoita kuti magetsi anga achikwidziwa inyaya yekuti zvinoshandiswa mukugaya magetsi zvakaita izvo sedhizira rinoshandiswa mumagwenya neko rinoshandiswa mumagwenya, mutengo wacho unenge uchikwira. Ndinodayira kuti makastoma edu anoona kuti pane mazuva apera apfuura magetsi kugaya kudi kwemagetsi kwavangati dzere nekuti load shedding yanga yatiberere. Ndo urongo hwatiri kuti tikanga tagona kunge taona mari yekutenga zvinoshandiswa kugaya magetsi zvakaita sedhizira neko yandataura, tinowanawo zvemari yekuti tinge tichigona kuimpota nekutenga magetsi kubva kunyika dziri dzekunze. Ndiyo zvainyanya kuita kuti tinge tichitarisira kukwidza mutengo wemagetsi.
Asi munga kwanisa kutenga here magetsi kunze tiri kuonawo South Africa inenge iri kutatarika. Dunhu rese rekuchamembe kuAfrica rinenge rasangana nematambudziko.
Handikwanisi kunge ndichitaura nezvemamwe makambani asiri muzimbabwe seamarera yayo. Zvandinogona kureva ndezvekutizvo kunze kwedu kwemuchamhembe muAfrica kune vane magetsi anogona kunga vachititengesera. Ende tiri kunge tichitsvaga mari yekuti tinge tichigona kutenga iwayo. Handigoni zvangu kunge ndichipindura mubvunzo wenyu wakanangana nemamwe makambani anogara magetsi muchamhembe muAfrica.
Ko zvinhu zvamirawo sei kukariba uko panyaya yemvura?
Mvura yedu ichiri shoma asi kuri kunaya zvanhu zvakanyanya. Tiri kuona dhamu redu rekariba richitaridza kuti uwandu hwemvura hurimo huri kuita huchiwandirira. Saka tinenge tichishanda neZambezi River Authority vanova ndivo vanotarisa kuti dhamiro rakamira sei. Kana vakanga vaona kuti mvura inenge irimo mainenge yakwana kumvura yatinogona kunge tichishandisa kugaya magetsi inoitawo ichiwedzerwa. Ivo veZambezi River Authority ndo vanokwanisa kunyanya kupindura mubvunzo mataura ya kuti hongu mvura inenge ichikwira asi kugaya kwedu kwemagetsi kune kuchikwirawo zvichienderana nekukwira kwemvura. Ndovandotipa mvumo iyoyo.
Mutauriri weZesa vaFlood Gwasira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaparura muHarare nhasi urongwa hwezvinhu makumi maviri zvavanoti zvinofanirwa kutevedzerwa pose panoitwa sarudzo kuti zvinobuda musarudzo zvisaramba zvichikonzera mutauro. Mutauriri wavachamisa, Dr. Nkululeko Sivanda, vaudza Studio 7 kuti nyika ingarambi ichinetseka nekupopotedzana mushure mesarudzo dzose pamusoro pekusateedzera nzira dzakanaka uye dziri pachena mukuitwa kwesarudzo. Ngatinzwei muhurukuru yavaita naTanonoka Wandi weStudio 7.
President Chamisa vataura ivo kuti konesekana nenyaya yesarudzo kwakatanga pakatanga nyika yedu yeZimbabwe Republic yedu 1983. Pese panoitwa maelections pane pachionekwa kudaiwa pane zvakaipa zvichiitika uye pane vanenge vasingafare vakatatanisa vanangomo tikaita vananda vanenge sole tikaita vana pekere vana Margaret Dongo zvichikufamba zvakadaro nokuti aiziva kuti zani yaida kungoramba iriyoyo inotaridza kuti maelections inoda kuti aitwe sei. President Chamisa vati nguva iyoyo yesarudzo dzinenge dzichinamira zvakanaka uye dzisingaundi unyararo panyika yapera tava kuda kuti tichitanga kushandira kuti tigadzirise nyaya dzekuti sarudzo dzoitwa sei panyika. Saka vanga vaine 20 principles zvinoreva kuti pazvinhu zvavo izvozvo hapana kana chimwe chinosara chisina kugadziriswa kana chitadzi kumaelections yedu kana kusarudzo dzedu dzifambe zvakanaka. Zvo zvabudiswa navachamisa nakuta vatasa panonjiyefrance.
Maprinciples aya akanangana nani?
Maprinciples aya akanangana nenyaya yekuti pane zvinoda kuchinjwa paconstitution kozoita zvinoda kuchinjwa panyaya dzekuti tinomanaja sei maelections. Kozodazve zvinoda kuchinjwa panyaya dzemutemo wekufambiswa kwenyaya dzesarudzo.
Zvavaburisa izvi zvoendeswa kupi?
Zvavachaita ndezvekuti zvichashandiswa nenhengo dzepalamend dzedu dzeMDC kugadzirisa mabills anozoenda parliament anozotsetsira vamutemo kuti paitwe zvinhu zvakadaro zvichinzwe. Tinorangarira kuti zano ichaonawo ungwaru hurimo pamaprinciples anozwa napresident Nelson Chamisa.
Avanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sivanda vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Asi nhengo yevechidiki mubato rezanu PF vaAlex Gakanje vaudza Studio 7 kuti hapana chitsva pane zvataurwa navachamisa sezvo ndizvo zvagara zvichiitwa nehurumende. VaGakanje vati vachamisa vave kuona kuti vanhu havachateereri nekuti vave kuona kuti vachamisa vacho vari kuvatambisira nguva yavo. Vakafano bata chigaro chemunyori mubazi redzidzo yepamusoro vaThomas Pasipamire nasi vagumbura nhengo dzeparamende apo vadzudza kuti pane nyaya mbiri chete dzakamhangarwa dzevarayiridzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vakambunyikidza vadzidzi gore rapera. Nhengo dzeparamende dzati dambudziko iri rakakura zvikuru kuzvikoro zvepamusoro-soro. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
VaPasipamire avo vange vachipa humbo kukomiti inoona nezvenyaya dzemadzimai pamusoro penyaya dzitanga wandida kuti uwane nzvimbo kana kuti upase vati inyaya mbiri chete dzakamhangarwa uye vakapara mhaka idzi vakatodzingwa basa. Vati bazi ravo nemakoreji ose ane hwaro hwekuti vadzidzi vamhangare pamwe nekuti nyaya idzi dzinogadziriswa sei. Asi nhengo dzekomiti iyi hadzina kufara zvachose dzichiti dzakawana humbowo kubva kusangano runomirira vadzidzi vechidzimai Refemale Students Network wekuti pane zvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana zvevadzidzi zviri kunyunyuta nenyaya dzetanga wandida kumakoreji nemayunivhesiti. Imwe nhengo yekomiti yamai Joyce Jaja vanoti varwadziwa zvakanyanya nemashoko avaPasipamire vachiti zvinoratidza kuti pane zvavari kuvanza.
Percentage yatakaona yakakura ndozozwa zvamataura izvi mandirwadzisa ndikunyepa ini ndarwadzi. So imimika mechibva pano musagarira basa endai motuma vanhu venyu vaite basa uku imechimonita kuona kuti zviri kuitwa ii nokuti mungangogara muofisi ka zviri kuitwa nemalekchai zenyu kunze uko ka zvakawanda ende zvinorwadza. Ndiri muparlamendi asi ndakabereka ndine mwana saka mwana umwe ndewangu.
Amai Jaja vanove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vati vakafamba makoreji nemayunivhesiti gore rapera vakazvinzwira nekuzvionera pamhuno sefodya uye bazi ravaPasipamire rinofanira kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Vamwewo vasina kufara ndaamai Perseverance Joe avo vati mashoko avaPasipamire aratidza kuti havasi kuita basa ravo nemazvo.
Zvemauya nazvo hazvina kukwana. We expect better work from you. We want statistics, actual facts, so that isu tinoita basa redu, imi moitawo renyu. Saka mataura kuti implementation, it's not us who do implementation, it's you who do implementation. Go back, do your work.
Vati bazi redzidzo yepamusoro rinofanira kuita basa nemazvo nekuuya nehumbo hwakakwana kuti paramende ibatsire kugadzirisa dambudziko iri. Amai Rose Mpofu vatiwo bazi iri rinofanira kuunzawo kuparamende humbowo hwevadzidzi vanorarama neurema vachiti ndivo vanotoshungurudzwa zvakanyanya. VaPasipamire vati vanzwisisa zvichemo zvenhengo dzeparamende idzi asi vakati havagoni kunyepa pamberi pedare. Vati nyaya dzavataura nezvadzo ndidzo chete dzakamhangarwa vakati paramende inofanira kuvabatsira kuti vadzidzi vanenge vambunyikidzwa vabude pachena.
The question was that the percentage of reported cases is too low. Yes, I am conceding that those are the reported cases.
Ndanzwa kuti muri kuti nyaya idzi ishoma asi ndozviripo nekuti handigoni kuti dzakawanda idzo dzisina kumhangarwa.
Vaenderera mberi vachiti panofanira kuve nenzira yekuti vadzidzi vamhangare vakasununguka vachiti semaonero avo zvinoita sekuti vadzidzi vanotya kuti vanogona kuzopinda munyatwa yakanyanya kana vakamhangara nyaya dzavo dzekushungurudzwa nevarayiridzi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepamusoro vaDaniel Morokeli vaudza Studio 7 kuti nyaya yekushungurudzwa kwevadzidzi ndeimwe nyaya hombe yakataurwa nevadzidzi apo komiti yavo yakatenderera nenyika gore rapfuura. Sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU rakatopawo umbo kukomiti iyi richitaura kuti dambudziko rekushungurudzwa kwevadzidzi vechidzimai rakakura zvakanyanya muzvikoro zvese zvepamusoro. Mutungamiri weZINASU vatakudzwa ngadzore vati havabvumirani nemashoko avaPasipamire.
Vakasanobata chinzvimbo chasachigaro wekomiti yemadzimai amai Miriam Chikukwa
vaudza vaPasipamire nechikwata chavo kuti vadzoke zvekare kukomiti iyi neumbo hwakakwana kuti vakwanise kunyora gwaro rakakwana rekutura kuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Misika yemari pasi rose yadona zvakare nhasi kechina mazuva akatevedzana ekudzikira kweuremu zvichikonzerwa nekutyira kukura kwechirwere chinotyisa checoronavirus nezvachiri kukonzera mukutengeserana pasi rose. Mapurisa emukenya ari kukurudzira vagari vekumabvazuva kwakadziwa kumaodzanyemba kwenyika iyi kwakatevedzana nemuganhu weSomalia kuita zvakawanda mukubatsira kuti vadzivirire varwi veAl-Shabaab. Murume aive nepfuti kuMilwaukee mudunhu reWisconsin muAmerica akauraya vanhu vashanu nezuro asati azviuraya pane imwe kambani inobika doro yeMolson Coors Brewery. Hurumende nezuro yakazivisa kuti ine urongwa hwekuvhura zvitoro mumakamba emauto zvinenge zviine mitengo iri pasi kuitira kuti mauto asanetseke kuwana zvaanoda pazuva nezuva zvakaita sehupfu nezvimwe zviri kunetsa kuwana munyika. Veruzhinji vanonzi vachange vachiwanawo zvinhu izvi muzvitoro zviri kunzi nehurumende Silo Shops, izvo zvinonzi nehurumende zvinenge zvagadziriswa. Pamusoro pekuvhura zvitoro zvemauto, izvo zvinonzi maGarrison Shops muchirungu, hurumende yakazivisawo kuti ine urongwa hwekuti inge ichiumba homwe yemari ichange ichipindwa nevashandi vehurumende vanoda zvavo yeMutual Savings Fund. Hurumende inoti iyo ichaisa zana remamiriyoni emadhora muhomwe iyi, vashandi vachiisawo zvikamu zviviri nezviga zvishanu kana kuti 2.5% muhomwe iyi. Asi urongwa hwehurumende huviri uhu hwakoka mhepo yakaipa kubva kumasangano evashandi pamwe nevanhuwo zvavo vari kuti hurumende haifanirwe kungotora mari kubva kuvashandi ichiita madiro ajojina. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyora anoona nezvevashandi nemabasa mubato reMDC vaGideon Shoko pamwe nenhengo yezano PF vari munyora anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare vaGilbert Muponda. Tatanga nekubvunza vaShoko kuti chii chavari kupokana nacho paurongwa uhu.
Vakange miri hurumende haina kuti inoda kubatsira vashandi vayo vese, yati iyo inoda kubatsira vesecurity sector chete, ndokuchaitwa maGarrison Stores. Ende kuri kunzi subsidy yacho iyoyo ichabva padeduction inoitwa kune macivil servants. Saka there is a difference yekuti hurumende iri kuda kubatsira chii vashandi vayo vese. Ende kana kuri kuti hurumende inoda kubatsira vashandi vayo, haishandiri ichiti inoda kudhidhakita mari yako. Inofanira kunge ichipa vashandi ivavo mari yokuvabatsira.
Vamuponda, munoti ine danho riri kuda kutorwa nehurumende.
Haiwa, tingu vashokoro panopawo zvinonya kubata pane zvekuitika izvi. Chekutanga, zvanzi skimu iri voluntary kaiyi, unobatsirwa kana uchida, kana usingadi hauparticipate, number one. Number two, government iri kuestablisha inonzi Mutual Savings Fund. And the government will contribute 100 million. Yekuti vashandi vehurumende vakwanise kunge vachikwereta mari nemutengo uri nani. Izvozvo kuti kwanyanya chibhadzo kune atinoti maloan sharks nechibhadzo chiri kuitika munyika medu, mari iri kunetsa zvekuti unoona pei yemunhu yese iri kuperera kumbhadhara chikwereti nenyaya yemainterest rate ari very high. Saka Mutual Savings Fund iyi iri kukwanisa kuadressa izvozvo kuti yakafanira atinoti masociety ekudhara kana kuti maraundi ekudhara aya anenge achiita vanhu. Zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachiita mari pamwe chete, iwo kana uzourwa nedambudziko kana uda midi yemari iyoyo wokwanisa kukwereta pamari iyoyo. Saka this is the practical step inonge ichifanira kunge ichikurudzirwa nevashandi. Hazvina kunanga masoja kana mapurisa chete sezvitaura navashoko.
Vashoko, hazvisi zvinhu zviviri here zvamuri kusanganisa kuti nyaya yemaGarrison Shop nenyaya yehomwe yemari?
Kana iri loni, ilonika. Ende lonika inoitwa kumakambani ese. Makambani anoita masoft loans kuvasevenzi vavo. Zvasiyana neGarrison Shop. Garrison Shop yanzi ichaitirwa masoja. Mari yacho iri 2.5% inobva kumacivil servants. Ende haina kunzi ivoluntary ka. Tanga takatarisa vamutuli nyure vachitaura. Ende nyaya yatiri kutaura pamusoro payo inyaya yaitaurwa navamutuli nyure. Kana pava nemavariations, tichaona mavariations iwayo. Saka kana iri loni, loni is fine. Yagara inoitwa kumakambani yese. Kana imini iko kwamuri kuAmerica, kambani yenyu yeStudio 7 inogona kuti yes, inokupa soft loan. Hapana chakashata, zvakanaka izvo. Zvagara zvinobhuniwa. Asi chatiri kutaura pamusoro pacho ndechekuticho 2.5% iri kubhadharwa nani yeGarrison Shop.
Vamponda.
So I think we are sure someone will mix up the two things. One of the Garrison Shops are not on a quota, it's one day 2.5%. But nearly 2.5% is a different thing. But the mutual fund is looking at the mutual fund, you have a fund in a bank. But in general, mutual fund is a different thing. The bank is that it's owned by the members. The government is voluntary. Because you are not going to be a member of that mutual fund. But you are going to lose something because the money is on the government, which is 100 million. You have a contribution to your portion. That means you can now access party government 100 million a year. But you have money to people should actually.
Yes, Vashoko. Imi muri kushoropodza chii panyaya yekuti kunge kuine zvitoro zvinenge zvichibatsira mauto?
Aiwa, zvakande miri. Ngativei nemuono wakanaka. Kana tichitaura pamusoro pezvitoro zvinobatsira mauto. Mauto ranganiko, there are 65,000, but there are 30 million people that are suffering out there. Zvinofanira kuitwa ndezvekuti economy ngaigadzirwe. Ngatirege kuita mapiecemeal yekuti hanzi toda kubata apa, toda kubata apa, toda kubata apa. Kwete, inzwai ndikutaurirei. Ine understanding yangu ndiyo kuti kumauto, kwagara kune zvinhu zviriko, kuna maresheni, kune zvese, handizvere. Ende chandanga chida kunzwa kuna vamuponda ndechekutiko 2.5% iri kubhadharwa nani yemaGarrison Shop.
Vamuponda
vanofanira kuzviziva izvozvo kutiko izvozvo zviri kuitwa nepasi yavo hazvisenzi, hazvibatsiri nyika.
Vamuponda.
Haitiriyo kuna 2.5% iri kuenda kumutual fund. Unoicontribute kana uchida woita member yemutual fund unokwanisa kuzokweretawo mari ikoko hurumende iri kuisa 100 million.
Vamponda terai ndikutaurirei. Kugovernment kuna matrade unions. Matrade unions basa ravo ndiroro rekutiko vaende vanodiscussa izvozvo. Hazvifaniri kutaurwa naemployer kuti ndakuda kuitira izvi, ndakuda kuitira izvi. Izvi zvekuti mazvake mazvake hapana chinobatsira, but because at the end of the day mari inoita fanika yenasa iri kudyiwa pachiitwa corruption. Ndiyo problem yatinorwisa iyoyo.
Regai tinzwa vamuponda.
Pane komisi ine public service commission iri kutaura vanhu ende nyaya iri voluntary, hausi kumanikidzwa. It's a facility and you know, it's there if you want to volunteer and then you can also borrow money at a cheap rate. Inoona kunge munhu wagona.
Vanga vari nhengo yezano PF vari munyoro anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kumunyora anoona nezvevashandi nemabasa muMDC vaGideon Shoko vari kulupane neStudio 7. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti mitumbi yevanhu vaviri vakadhirikirwa nemugodhi nechipiri paLumbo 18 Zuze Syndicate kushamva yakaburiswa nezuro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanyati.
Mugodhi wanga uchitoshanda kauyi. Mugodhi unotori nemuridzi wawo. Saka vashandi tu vakapinda mumaini here vachida kuita basa. Saka vari kuzonzi vakazotrepa, vakadhirikirwa nemugodhi. Saka mabhodhi achona akatobuda, akaburitswa nezuro kubva mushafti maanga akadhirikirwa imomo.
Oh, ndiri kuti saka vakazovaburitsa ndivani? Ndivo varidzi vemugodhi here kana kuti ibazi rinoona nezvemigodhi?
Mastakeholders vanobatsirana neMinistry of Mines nevamwe vakasiyana siyana.
Pane chikonzero here chekuti mugodhi uyu wakadhirika sei? Pane zvamanga manzwa here mukuferefeta kwenyu?
Hatizi, zvinotoda iye muridzi wemugodhi wacho azvitaurire. Bhosi mugodhi utooparetwa nemunhu ane license, sazvoda kuti azvitaurire ega.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura parunare naBlessing Zulu vari muHarare. Musakangano wachirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekuti hurumende iri kuda kutengesera mauto nemapurisa zvinhu nemutengo wakaderera muzvitoro makamba avo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.